Very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, June the 9th, 2023. I'm your host, Marvelous Mplanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're discussing about the continued rise of the cost of basic commodities, making them unreachable for families as the rate of the local currency continues to lose value against the United States dollar. As the Zimbabwe dollar continues to slide against the U.S. dollar, with one greenback selling for over Zimbabwean dollar 4,800 in the Reserve Bank of Zimbabwe foreign exchange auction, and between Zimbabwean dollar 8,000 and Zimbabwean dollar 10,000 on the parallel market, some economists are urging the government to engage stakeholders instead of coming up with different ways and measures every week that are not helping. Nasi tiri kutarisa mamiriro akaita upfumi munyika apo veruzhinji vari kuchema-chema nemakwiriro ari kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Izvi zviri kukonzerwa nekudonha kweuremu hwemari yemunyika. But before we delve into our main topic, let's take a look at what is happening at the South African courts, where Faujenke Kayishema, who is accused of ordering the killing of 2,000 people hiding in a church during Rwanda's 1994 genocide, was in court in South Africa on Friday, where the number of fraud and immigration charges against him were significantly increased. David Doyle has more.
South African prosecutors have significantly increased the number of fraud and immigration charges they are bringing against Rwandan genocide suspect Fulgence Kayishema. One of the most wanted remaining suspects from the 1994 genocide, Kayishema had been on the run for more than two decades. He was arrested last month on a grape farm outside of Cape Town and had been living under a false name. South Africa's National Prosecuting Authority alleges Kayishema used a false identity in order to apply for asylum and refugee status. Outside court in Cape Town on Friday, NPA spokesman Eric Ntabazalila said the charges against Kayishema had risen from 5 to 54.
That 54 includes 9 counts of fraud, 10 counts of the contravention of the Refugees Act, and 35 counts of the contravention of the Immigration Act.
Kayishema is expected to face extradition to Rwanda to be tried for crimes there, though Ntabazalila said those proceedings have not yet started. The former police officer is accused of ordering the deaths of 2,000 people hiding in a church during the 100 days in which more than 800,000 minority Tutsis and Hutu moderates were killed. The case in South Africa has been postponed until June 20th for Kayishima's defense team to consult, at which point he could apply for bail.
And now back to our main topic of the day, which is on the economy. The continued increase of prices of sanitary wear, amongst other goods, is driving women and girls to use unhygienic products, with health experts and sexual health advocates warning of health risks. A father with two daughters, Innocent Jenge, told Studio 7 reporter Rutendo Mawere the situation is becoming unbearable. Let's hear what he had to say. That there was a father of two daughters, Mr. Innocent Njenge, lamenting about the high cost of sanitary wear. He was speaking with Studio 7 reporter Rutendo Mawere. Rutendo also spoke to Ms. Otilia Chikandira in Harare, who said that sanitary towels were now becoming unaffordable, yet they are needed monthly.
pindamana okay mana team hatichatokwanisa kuzvitenga zvinhu izvozvo apa zvino zvaunofanira kushandisa every month semunhu wemukadzi apa hatisi kutokwanisa kuzvitenga kumba kune kuchida kudyiwa mafuta upfu zvese hazvichatokwanisika kutenga saka izvi nana mapenzi zvida kutodzokera zvaiitwa nanaamupaundofuka nana mai wedu nana mbuya wedu zvokushandisa majira ndozvataa kutodzokera kunoita kana kuti taakutoafodha kutenga emurodhi anonyobvuka nyobvuka aya usingazivi kuti kana kuti akaexpire rini kana kuti chakagadzirwa rini kungoshandisa chete zvinova zvaakutoisa utano hwedu panjodzi.
That day was Otilia Chikandira in Harare speaking with Studio 7 reporter Rutendo Mawere. Vagumbo Ruocha vemuraini rekwachinyanganya kwa ishe mutema kwa gutu vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro kuri kushungurudza vagari vekumaruva. Let's hear what he had to say about the situation in Masvingo where there some people are saying the cost of basic commodities is becoming too high.
Zvisingaiti sugar kuti tiwane sugar chando chino vana vazvikuru vanofanirwa kuinda kuchikoro vamwati vaidya porridge toitenga nei iyo dhora rava kutengwa tengeswa 60,000 padhora saka inini ndine mari yendinowana kupenjeni ndoiwana sei ndobuda mupost office ndoinda kumakorokoza ndonotsvaka nyusa mari yangu yose yaperera ikoko kuti ndiwane $20 $20 ndotenga chi ndabva ne $3 $3 kudzokera saka $6 saka ndosara nemari hakusisina mari yendiyatenga shuga munyu mafuta haungazivi murivo uri majochocho ndofanirwa kutenga mafuta sipo nemafuta okuzora ndoiwanipi.
Vagumbo Ruocha vachitaura nemutori wedu wenhau wekumasvingo Godfrey Mutimba. Let us now take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on the YouTube at VOA Zimbabwe. So you can join in the conversation right now. Tonight on Live Talk, we're discussing about the economy. And we are now joined by one of our economists who is Masimba Kuchera, an independent economist in Harare. Mr. Kuchera, welcome to the program.
Thank you very much, Elda. How are you on a Friday like this one?
Aiwa kuno kutiri wadi zvedu tanga tiri kutotya kuti nhare nhasi dzingati kanganisire asi mombotiudzo tukuona vabereki nevanhu vazhinji munyika vari kuchema chema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zvakamira sei pari zvino taura henyu taura henyu
chakaitikufane kukwira kwemitengo kwakakonzerwa nenyaya yekuterera sezimbabwe dhora saka muchiratidza kuti mitengo kukwira mumasupamaketi muzvitoro mitengo yemaaaarirao kuti isusu zvinhuomunyika vanofambira mazimbabwe dollar saka tasvika panguva yekuti mari dzatakaitirwa muchikwama pakupera kwamei kana kupera kwechivabvu zvichakwane kuti dziraramise vanhu musarangarira imeme kuti zvikapera zimbabwe statistical office minister yakaburisa nyaya yekuti neconsumer council of zimbabwe imee ndo vakaburisa nyaya yekuti kwakudiwa 1 million zimbabwe dollars kuti vanhu vararame asi nekufamba kuri kuita mitengo taona kuti 1 million dollars chaichaenee chinagakwani kuti vanhu vatanhatu saka zviri kuitika ndezvekuti paitika kuderera kweuremu hwezimbabwen dollar nezvikodzero zvakasiyana siyana zvasati mitengo inge ichikwira kusvika pakutoti chingwa chaakutoitawo 10,000 dollars apawo pane musiyano pakati peauction rate kana kuti mari iri kunzi ndo inofanira kutengwa nedhola nereserve bank nemari iri kushandisa vanhu kutenga and ndofunga kuti ndo panofanira kunge paine kugadzirika kwedambudziko redu tinofanira kuona kuti vanhu vari kutenga mari vari kumbaiwana kupi nekuti kana aradizet ichiti tinofanira kuwana 4,800 yekutenga mari ta kuti vanhu vari kubudisa mari dzakaita sana 8,000-9,000 taakufanira kuongorora kuti mari idzodzo dziri kuzomuriswa nevanhu dzinoita kuti aradizet inge ichingarevuchi.
Mm-hmm. Maybe if I may just ask you in English, you have just said that, you know, right now for a family to really survive in Zimbabwe, how much does it need? Let's say a family of four. How much local currency does a family of four need to be able to survive in Zimbabwe? And also, why do you think we're seeing all these, the escalation of prices at this point in time?
So, as of that a family of six, I think, requires 1 million Zimbabwean dollars. That's the local currency that we have. And what they're saying is that the decline in currency is caused by several factors, but we can't ignore a couple of them. The first one is that the RBZ has prescribed the rate which is now perhaps about 8,000. But people are not adhering to that. People are getting more than 8,000, 9,000 for a dollar. So if you investigate where that money is coming from, that's the first thing. The second thing that I think we need to look at, we need a social contract between government, retailers, and consumers in terms of also ensuring that consumers don't lose out, because the consumers now who are being charged 3-4 times more in last week are consumers who received their pay packets in May. So it means that we need an emergency salary in June before you even get to the middle of the month for us to be able to manage this. So I think it's very important for government not to come with regulations, but to come with an open mind of listening to people, listening to the retailers, listening to business, and also listening to the consumers to find out what they do.
Thank you so much, Mr. Masimba Kuchera, the independent economist here with us on the program. We're now going to go to our caller in South Africa. Caller, Makadi Enyu.
Tete Makadi Iko, Namba Baba Masimba Kuchera, Neva Tariri, Neva Tiriri Vose, Ve Studio 7, and V-O-N, Devele, Ve Studio 7.
Apa, Tukutawara Nanugu.
Kutana baba moyo.
Ehe, taurai tinswe baba moyo. Imi makanga muri ku Zimbabwe zvizva makaonawo tichitarisa mitengo yezvinhu nezvimwe zvakadaro.
Ya mutenge yezvinhu sezvatara baba vasimba vakuchera. Na baba vakuchegutu nana mai vaitora na baba vaitora nauye ma sanitary pads. Zvinhu zvakanga zvakaoma nokuti patanga tiri kumusha $1 yaichinjwa ne1,000 kana kuti 20 randiwo chingochinjwawo ne1,000 saka taakuona izvizvi yakusvika mu17,000 zvinhu zvedudzo zvinhu zvakaoma bhozi pandakambopinda post office waiona line yemabhondi note yanga isina vanhu vaimaterera vanga vari kuvanhu vakawanda vaiuya kumaus dollar. Nhau yatora baba vari kwagotu inorwadza zvikuru nokuti kana munhu achindopuwa mari yake yepension $20 I remember kuti baba vangu gore rakapera muna December wakanditumawo kupost office ndaifunga kuti ndinopuwa mari yakawanda yanga $28 yepension saka nhau yemunyika yedu yezimbabwe inorwadza zvikuru nokuti zvinopa zvinotatii chandonyanya kundirwadzikare inayo yechikafu inonyenye sadza sadza ndiro rakakosha kuvanhu vakawanda nokuti vanhu vakawanda vanotambudzika ndakasvika aitengeswa hupfu mukapu tikatirasa kuona kugweru kugweru vanhu vakawanda vaizama bhozi mari yavanoanza kushandisa kugweru mabhondi note havatomadi vanoda mari yemarandi mari yemaus dollar tofunge munhu anashava neizvizvo ndizvozvo saka tichiona kudhura kunoita mutengo zvinodudzira kuti zvishuwa nokuenda nyika yedu yezimbabwe tatodzoka paya pagore ra2008 kungoti apa zviri kuitaizvo zvakavharidzika renyaya yekuti mune maus dollar nemarandi zviri kana munhu achichinjirwa $1 nemari inosvika 7,000, 10,000 inzwai mari yakafana kana nhau yatira vakuteera yekunzi muri musha une vanhu 6 kuda mari inosvika 1,000,000 1,000,000 tichitaura dai kuri kuti iri mari yakawanda tingati nyika yedu yezimbabwe yakapfuma and takambobata ma5 billion kumarumezo saka nyika yedu yezimbabwe inoratidza kuti hamene kuti ingwe kutisarudza apa dhuze nokuti zvinhu zvinorema vanhu vekumuzimbabwe vayaura nokuti mutengo ndanga ndichiona chingwa chinotanga mu10,000, 12,000 kana iri nyama yehuku food chicken hatitatauri mafuta hatitatauri chinhu chinoita $5 chinenge chitotengwa kuma15,000 chienda mberi saka kwati nhamo iri munyika yedu yezimbabwe yakaoma tete kwataisika and futi chinorwadza kuti asai mune mari dzinohora vanhu vacho ndo mari shoma kuti kana munhu achihora vakawanda hora kana munhu atoti mari yakawanda inenge iri $100 $150 kana kachira vehurumende ma$150 $200 kusvinda mbiri chidare iri mari shoma shoma kuti kana vachinge vakaenda kunotenga zvinopisa tsitsi unoona vanhu vakawanda vakamirira pamatiu kavaida kutenga munoda kuti mune kishi here munhu ndishandise kadhi rangu inhamo iri mukati menyika yedu yezimbabwe zvinopisa tsitsi kuti chitarisa nyaya yetira baba vemasanitary pads kuti vanoshandisa masoks kana kuti matishu uye futi tishu hariiti like seni ndine mwana wangu mwana musikana anotora mazuva mazhinji saka zvinhu zvinorwadza zvakafanana izvozvo kuti zvinhu zvakafanana masanitary pads zvaifanira kuchipa asi nyaya yekuti izvozvo kuti nyika yedu yezimbabwe vakundikana kutonga even munhu wakara nenyanzvi dzeupfumi varotora zvakakosha nyanzvi dzeupfumi dzino zvakakosha asi nyaya yekuti maleader kana havateereri maideas emaanalyst ezeupfumi vanoziva nezveikonomi havavateereri saka zvinhu zvinonyadzisa kana chota pasvika nyika yezimbabwe inhamo neurombo nokuti vanhu vakawanda tete vari kutambudzika ichi ndinondirwadza kuti ndakafamba mukati menyika yezimbabwe munoona kapu yehupfu yaitengeswa dollar and uchiona vanhu saka what about now zvinhu zvaakudhura tarisai mone $1 US dollar now yakuchendwa ne$10,000, $7,000 Zimbabwe bond it is ridiculous.
Ya, muri ipapo vamoyo iramba yenyu muri ipapo ndimbowanikwa ini ndichidzokera kuna vakuchera asi tisataenda kuna vakuchera maybe you just tell us in Ndebele what's your view you were recently in Zimbabwe what did you see regarding the cost of basic commodities
Kana me kuti ngibingire no boke abana neli nava bukeli ve Studio 7 ku VOA Ndebele Shona. Ya kunzima kakhulu kwambala even masikhuluma indaba yaseZimbabwe. Yangibini khona lapha esabani eGweru na seKwekwe ngakhamba ezindawo eziningi khulu kwambala abantu bayasogola eningesikhathi leso even masikhuluma nje i-$1 US dollar ethenjwa nge-1,000 so nyamtsika njesi iyathenjwa nge-7,000, 10,000 so into leyo iyakhombisa ukuthi lapha siyakhona kunzima kakhulu even ma uzwa ubaba loya kuthi imali yakhe yepenjeni uyahola $20 and abanye abanye baningi bathatha 4 months bangayithatha imali zabo laphaya so kuyakhombisa ukuthi lapha siyakhona njengelizwe leZimbabwe even uyamuzwa even ubaba kuchela uyakhuluma kuhle nje ngema-analyst economy bayakhuluma kuhle nekuthi i-government yethu abalaleli even ma ubona izinto zidura kangaka kufane nesingwa sibiza 10,000 masikhuluma nge-food chicken ibiza imali eningi kakhulu almost 200,000 so uyabona ukuthi imali leyi yaseZimbabwe iyasikhombisa ukuthi akuna lapha siyakhona njengelizwe eZimbabwe kuyasibuyisela ngesikhathi sika-2009 mara nginyamhlanje sithi izinto zingqono ngenxa yokuthi kunama-US dollar namarandi so ngafika lapha eGweru abanye bayathenga epupu ibuphi ekhapheni nganethinge $1 and abanye bayathengisa even amabhinzi aphekwe so kuzokhombisa ukuthi eZimbabwe akuna lapha siyakhona.
Thank you so much, Mr. Moyo. Thank you for being our caller. You have a great day. I understand we have another caller. Hello, caller.
Hello, Makandi.
Ayi, watiri wadi, tiri kutawara na nuko.
Kutawara na olisi ya mwenye, adende in South Africa.
Ehe, ayi, watakaeza kukufone raishuwa nezuro pa chirongwa chema zimai batati. Singa kunzwe, itafara mapinda mchirongwa. Munoona seinye, ayi, ye kukwira kurukuita mitengo omunyika.
Ya emtsengo munyika yete iri kurwadza especially kuti ninge tine vana vatakasiya kumusha zviri kurwadza asi ndangana kacherera kuti wababa vachitaura kuakuzikana kutengera ana matikedzi nekuda kwemitsengo mukwiriro wawakaita zvinorwadza kana vana vedu mukore uno vakunzi vakunorarama nekushandisa manyepa nema issues aishandiswa naana mai hambai vedu kare inorwadza zviri kwazvo kadai gavhumendi yambopindirawo hayo yazama kana kuisa neprize control vafambe vachigadzirisa mitengo nekuti izvechizvi tikatarisa kuno kusouth africa.
Unfortunately, we lost our caller there, Olivia Ngwenya, in South Africa. She's just lamenting that, you know, she was very touched by the father of the two girls who spoke about the high cost of sanitary wear, saying that, oh, you know, she's very saddened because now people have to resort to using the olden ways of young girls using, things that are not hygienic. But there's also Stephen Chipunza, Ariku in Zimbabwe, who gave us his number. Stephen Chipunza, we are trying to call you. We want to hear from you. I know you were one of the people that put up your number, saying that you wanted us to call you so we could hear your view. Because I know a lot of you that are following us, when we ask you for the numbers, you say, oh, you never call us. We do try to call as many people as we can, but as you know, some of the times the lines are not very clear. But let's go back now to Mr. Masimba Kuchera, our guest economist, all the way from Harare in Zimbabwe. Mr. Kuchera, you heard our callers there lamenting. So what is the way forward? If government were listening right now, what would you advise them to do?
Okay, so first of all, thank you very much. But let me correct something. I'm not an economist. I'm an economic analyst.
Yes, go ahead.
So if you give me economic figures, I'll not be able to interpret them.
Okay,
but
go ahead.
If you give me an economic situation like the one that we have now, I'll interpret it for you.
Okay.
So thanks very much, Sam Ganya, Makuramiti. Macronity is right. The challenge that we have is that I think there is a disconnect between government who is trying to regulate prices. The people who are selling the goods, but also the consumers as well. Right?
Mm-hmm.
And Mangwenya is also right to say basic things in life that government should always protect. Now, this may sound as a joke, but if you remember in 1995, mm-hmm. Simon Chibetu, it's not 1998, he sang a song, Achitikana Mokuja Mtengu Yetu Monaka, Mundikireo Chingwa Chivana Wangu. What you are trying to express there is that there are basics that the government should ensure that they should be available for everyone.
Mm-hmm.
I mean, sanitary pads are basics that we should ensure that they are for everyone. In actual fact, they're supposed to be free for categories of people who can't afford this. Now, it's not like that. So bread is one of those as well that we are facing challenges. And I think if government was listening to me,
mm-hmm.
the first thing that I would say is that let's get to a tripartite meeting, consumers, government, and the business.
Mm-hmm.
Business knowledge from the retailers, manufacturers, to find a way of price discovery. What we have is a bit of a distorted auction facility. The auction facility tells us what the rate must be, but it's also not looking at what we have in the market in terms of Mari Iripo.
Mm-hmm.
So often, you know, that I know, you know, nothing about memory card, but price discovery, you know, from Akshanda, negative, it shows that memory card to my bank, and the other memory card, the other quality is the other holder. And those new jobs of Muda, the choose of Muda, the Amazon, 8,000. So we need to get to a point. That's number one. Number two, we need to seriously invest in our production.
So what does that mean? If you want to explain that.
I wonder if you want to explain that.
Thank you so much there, Mr. Masimba Kuchera, who is an independent economic analyst, who was just giving us his view. Unfortunately, time is not on our side. So we would like to thank you also, our listeners, and those that we're following and those that will watch us after the show. That brings us to the end of our show. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, signing off in Washington, saying have a very good night and a great weekend ahead wherever you are. Good night.